right? Dambudziko rine vanhu izvozvo ndezvekuti akapuwa maRTGs owadii nekuti haisiri mari inoshanda kumaketi kwatiri kuenda kunotenga zvinhu uko kumaketi uku kuri kudiwa maUS dollars hakusombodiwa zvavo zvegold zvavataura izvi maketi ya 100% dollarized 90% to 100% yematransactionary munyika aya maUS dollar saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins avakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti omina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 kunonzi digital currency inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimani mani yada unotenga chingwa unoishandisa sei saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa hazvishandi that's in short
asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba
tikatasa nyaya dzedigital currency takuya kunyaya dzemabeautycoin and all those things which we are still grappling with chii imhukai when I say tichikutambudzika nazvo tosaka mhuri yeZimbabwe kwete inini asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here nekuti when ukaita police unongoita kuti vanhu vakomuke kuuya kudirection yauda kuti vaende vechibehavha nenzira dzauda kuti vaite sekuti ukaisa gold kuti musatenga mari maus kana mapuwa masim dola chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe varega kutenga maus saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin saka zvinoshanda sei padigital currency chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho mubvunzo iwoyo ndounonesa vanhu mucommunity yezimbabwe ende haifi yakashanda inoshanda kwemaketi inonge iri ine financial depth nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii electronic payments saka kumusha kusina magetsi kusina indaneti kusina zvese izvozvo how do we use that
ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho zviri kufamba sei zvinhu zviri kukushamisa here tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000
chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadhairektwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans aipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipata homwe kumamaministri yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukana saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutema unotenga foreign currency rate yotiza rate chamuramba munhu saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo